Zvirongwa zvakaita sezvizvi zvinongoitwa chete navanhu vanoruzivo rwezvamakombiyuta, vanhu vanenge vaine matande mutande maindaneti aya, zvekare vari vanhu vane mari dzinenge dziri mumabhengi nechekare.
Zvamaimbowirirana zvene ZANU PF muchipanana mapurazi dzimotikari muchipawo nemari isiri yako yebato retriple C. Monzora, rega kubata vanhu kumeso. Munozivana nezanu PF iwe, uri umwe wezanu PF apa iwe, ukungoda kuvhiringa zvunhu chete, hapana chaunoda. Enda unogara pasi iwe, wadii kuenda kumusha wako unogara urime, hapana chaunoita iwe. Nda hapana kana umwe unokuda, gara pasi utonhore kuti zii.
Masora sei vashamarari, masora sei. Ndinoona senge kuti vamunangagwa vakangano, zvinhu zvavakaita zvisina kunaka. Vakadzinga vanhu kuchipinge South, vanhu vakaenda kuMozambique. Izvozvo vakuvatevera kuti vauye vavhote. Vakanganwa kuti vakadzinga vanhu kwaMutoko, vakanganwa kuti vakadzinga vanhu kuChironga. Asi izvozvo vakuda kuti vanhu vaive vavhote. Zvinhu zvakaipa sikereki zvokufunga vanhu pamaereshen, asi maereshen apasina payapaya. Vanenge vakungonesa vanhu chete, vachivadzinga, vachikwidza mapuraizi, vachiita zvese zvavanoda. Zvakaipa sikereki zvavanoita vamunangagwa. Zvinombonaka
sei pastudio 7 maswera sei apo. Vamonzora ngavasashamisike nezviri kuitika kubato kwavo. Itori plani yavakatogara varonga yekuti vachapaza MDC kana zvazomira seizvozvizvi. Taimu yekunge vanhu vakuda kunotarisana nemavhotsi itori zano ravo ravakaronga ivo. Vamonzora ngavasashamisike zvavo, tagara takazvitaura kudhara kuti aiwa vamonzora vakapinda basa rekupaza MDC. So tinoti aiwa ngavasashamisika zvavo, ngavarambe vakabatirira pachinhu chavo. Vakasara nedanga ravo, vakasara nedanga ravo, ngavaite zvavari kuita ikoko, kwete kuda kunyepedzera kushamisika kuita kunge zvinonzi ameno ameno. Vamugwadi, mazuva ano manyarara vamugwadi. Muda kusvaga kuhoteri wakandosaka manyarara kutaura shika studio 7 zvamagara muchiita zviya zviya. Vanhu vekubhowera wee, tibatsirei, uroverai Mugwadi pasi, kumuroera pasi chaiko chaiko. Azive kuti matauriro ake aya anotiye kana achiguta nezanu PF kufunga kuti vanhu vese vari kuguta ndiri panzara seizvozvizvi. Pasi newewo, pasi newe, pasi newe, pasi newe kasingaperi Mugwadi nezanu PF.
Masara seiko, masara sei pastudio 7. Tiriko kuno kuZimbabwe kwazvimba kunoku. Ndangachidewo kuti hatimure zanu PF iro ronyeba sereki rinoneswa vachinyeberwa nana munanga wekuti anzii hatidi mhirizhonga. Idisguise dzega dzega mhirizhonga havasi kutombomira, because vanobhirivha kuti bato ravo rinorarama nekuda kwekuo mhirizhonga chisidziravo nokurova vanhu. Vanyeberwe nezvavanenge vachitaura pakaunganana kuti toda runyaro doda runyaro ro irwava rutezi runyaro rwacho rwavanenge vachiimba ikoko zvinopesa nezvavari kuita pagraund. Sanyeberwe ba vanhu vasi vanorarama nekupamba zvinhu zvavanhu nekurwisa vana. saka vachinyepera vanhu varikudii kusunga vanhu vari kuita mhezhongo vacho kana vasiriwo vari kuvakurudzira ndada kuti bata kumeso zvenhanda apa vachinyepera vanhu
makadii pastudio Steven ini ndeitwa Israel muzimbasekwa ndiri kuwadhi 17 kwamushoko nyaya yana Witness Dube yekuenda kwavo kuzanupf irotaurwa naamwanzora iyi vanhu mwanzora ngavasanyepere vanhu tagara tinozviziva kubva pavakaenda kuporadhi vachitoreswa Harvest House vachibva kunana chamisa vachienda kumatare kuti vakanga vachishandiswa nezano ende nezano contract yavo yavakanga vakasainana nezano inofanirwa kupera before election saka iyo vauda kunyepa sekunge zvinhu zvitsva kana kuti zvinhu zvavasiri kuziva zvinhu zvagara zvakapuranwa ndo zvavakarangana nezano izvozvo kana iyo kupedzisira kwacho vachangopedzisira vaijoina zano yacho nekuti vanga vari mwana wezano vachiita zvinhu zvezano
Pastudio 7, Pastudio 7 apo. Vakati nehenyu vashamarari nevateereri. Ndibaba Habiba Limpopo Province. Nhasi ndiri pashoko rokurumbidza mai Sali Mugabe. Vanoti kana vaiti kana vakaonawo murume ava kupotsoka aipinda nawo mubedroom achivadzora. Ava vari pava vanoti Axilia nauyu Grace havana dzidziso yakakwana kunyange muvanhu mavanofamba. Vanonyanya kushandisa hasha maningi handizvo zvinoitwa ndivo vanhu vaifanira kutodzoreredza kunyange iko zvino unodeotaura kuti ha baba hamushandihwi navanhu chiitai step down manje anotoita simbi simbi kuchiri kudo kudya here mani zvinhu zvakazadze nyika ino yese chibvaiwo mupisire vamwe hamuna ruvako vakadzimi
ndauyawo nenyaya yangu nyaya yangu iri pane vanhu vari kubva kunana EU kunana America kunana Canada kunana Australia kunana UK nedzimwe nyika dzese dzekumadokero idzi nyaya yangu ndeyekuti mamonitors nemaobservers ngavaende uko kumaporipochi kunana uzumba maramba pfungwe uku mudzi kunana mutoko muzarabani kunana dande madarwin kunana rushinga uku vanoone vachinomonita vari ikoko tinoona vachivhereveta motokari dzavo mumaguta ngavaende kumaruseva uko kunana mupuniwa mupini wasvomhoka uko kuzoti avo vana African Union nana Sadaki ngavatumire maobservers akawanda sezvo vari pedyo uye ngavaendewo kumaruseva ikoko ngavaendewo nokukaka matende vanogara ikoko kuti vanhu vanenge vari ikoko vanenge vachipinzwa fiye nezanup f vanzwe kudzirwa dini mukanya pasekapo ndopedzisira ndichiti ngaapinde zvake mukomana gwendo guno azvikoni
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri tino urombo kuti tatinonoka kutangidza chirongwa chedu zvinhu zvedu zvaa zvamboita sokupiringana tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika avo vanoda kuti vatumirwe nhau itai zvokunyora kunhamba iyoyo zvakare kwete kutumira audio Reserve Bank of Zimbabwe yabudisa magwaro ekuti vanoda kutenga nekushandisa mari yepadandemutande inotsigirwa negoridhe kana kuti gold backed digital tokens vanyorese mabhanga nebhanga iri nderimwe rematanho ari kuramba achiunzwa nehurumende nechinangwa chekudzikamisa dhora remunyika tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze zvose zvatinofanirwa kuziva pamusoro pechirongwa chebhanga ichi
Reserve Bank of Zimbabwe yabuda nechirongwa chayo chavanotivo gold backed digital tokens saka vaburitsa gwaro rokuti vanhu vanoda ma-digital tokens acho zvinoreva izvo kuti zvinenge zvaita sokuti ma-gold token asi anenge achingowanikwa chete pamakombiyuta kana kuti pamafoni zvakaita sana Echo Cash zviya izvi kana ma-RTGS aya asi izvo zvichimiririra ma-gold coin
chirongwa ichi chakanaka here uye chinobatsira se Professor Masocha
chirongwa ichi chakangonaka chete kana kuri kuti chaibata ruzhinji rweZimbabwe no
kuti ruzhinji rwavanhu ndorunoita kuti runobva rwaita irwo kuti upfumi hwenyika hunge huchibudirira. Saka tichiona kuti zvirongo zvakaita sezvizvi zvinongoitwa chete navanhu vano ruzivo rwezvamakombiyuta, vanhu vanenge vaine matande mutande maindaneti aya, zvekare vari vanhu vane mari dzinenge dziri mumabhengi nechekare. Saka ndozvimwe zvinoita kuti zvirongo zvakaita seizvozvi izvi hazvina tsokutsanangurwa zvakanaka kuti vanorida gold coin kana kuti iyo digital token iyoyi yakamirira gold coin ngavainde vandotanga vaisa mari yavo mubhanga, vazoisa mari yavo mubhanga yavonekwa kuti yabva nepi, yezenge ichizongobva ikoko ichienda kunotenga magold coin iwaya azonzi zvazvima token. Asi sokuziva kwatinoita isu kuti kwatabva nenyaya dzoufumi hweZimbabwe, kwatabva nenyaya dzemari yomuZimbabwe yeZimdora gold coin iwaya, iko zvino taakuzoenda kumatokeni anongoba digital token apa matande mutande ausingakwanisi kubata iwe semari.
Zvinganetsa papi?
Zvine dambudziko izvozvo kuti zvinge zvichitambirwa noruzhinji rweZimbabwe, nokuti kwatakabva hakuna kumira zvakanaka kana tsokuzviongorora nomazvo kuti patakabva kumari chaiyo chaiyo yainzi US dollar mumaoko ako ikazonzi yakuita 1:1 yozonzi yava kueco cash yava kumaRTGS, taingomuona isu kuti kuenda kwainenge ichiita kuita mari isingabatiki mumaoko kutenge ichiruza simba, mari iyo haizofanani neinenge yakabatwa mumaoko. Gold coin rakabatwa mumaoko nomunhu takawa isu hurumende ichiti rinokwanisa kunge richishandiswa mhiri kwamakungwa kana uchingowana mapepa aro. Ko madigital token iwaya akamirira gold coin achazenge achikwanisavo here kushandiswa mhiri kwamakungwa ikoko, kana kuti pose pose pandingada kuzvishandisa kungava kumaruzevha zvinozoita here kuti ndikwanise kutenga nazvo izvozvi izvi zvazvazoita zvamadigital tokens? Mishini yacho kuti inenge iriko kwose kwose kwakapambira mabhizimusi kusvika kumusha kuno ruzhinji rwavanhuko, ndo patinozoona kuti zvirongwa izvi zvinenge zvinongova zvavanhu vane mari.
Saka Profesa Masocha, chingaitwa apa ndechipi mukunatsidzira chirongwa ichi?
Zvadivo kudzaka kwatiriwo isu kuzasi zasi uku vokumusha tavona kuti zvinofamba sei, tinoribata here gold coin iroro, ngaritangira dikutanga rambopambira mukubatwa navanhu nomukushandiswa muzvitoromo, razopambira ipapo ruzenge roida kuzvamadande mutande kana vanhu vava nechivimbo naro gold coin iroro, vava nechivimbo naro ndokuti pamwe vazova nechivimbo nezvapamadande mutande izvozvizvi.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti rinokurudzira matare kuti anzwe nekukurumidza zvichemo zvinounzwa kwaari pamusoro pezvesarudzo, kuitira kuti Zimbabwe Electoral Commission iwane nguva yekupedzisa basa negadziriro dzesarudzo idzo dzichaitwa mumasvondomana ari kuuya. Svondorapera, mutevedzeri wasachigare weZimbabwe Electoral Commission vaRodney Simukaikiwa vakati uwandu hwenyaya dzakaendeswa kumatare hwaakukanganisa mashandiro ezek zvokuti zvinogona kutadzisa zek kuita basa rayo mukati megwa yasara. Sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vanoti nyaya dzezvesarudzo dzakaendeswa kumatare dzinofanirwa kunzwikwa nekukurumidza.
Nyaya ya vakasukuwere iri kumatare dzimhosva apo vakaenda kudaro repamusoro vachipikisa decision yakaitiwa nehigh court yokuti iwo vasamire musarudzo dziri kutevera musi wa23 August 2023. Pamusana pokuti nyaya ichiri mudare hapana zvizhinji zvatingagona kutaura pamusoro payo kana kukomenda kutaura kuti inyaya inofanira kubudirira here kana kuti inyaya inofanira kuraswa, nokuti chakadaro tinenge taenda pamberi pedare ruda kunzwa nyaya iyoyo. Asi hatingagona kutaura chete ndechekuti icho Nyaya dzakaita sedzidzi dzinofanira kutongwa dzichipera nechimbi chimbi kuitira kuti Zimbabwe Electoral Commission iwane mukana wakanaka wokugadzirira kuprinda mapepa ekuvotesa, maballot papers. Zvisazoitwa nguva shoma shoma sarudzo.
Sesangano rine chekuita nezvesarudzo, munoti kumatare vamakoni?
Tinokurudzira matare kuti vange vachiita nyaya idzodzi nenyaya dzevamwewo vari kukwikwidza matare imomo pamusana pezvakaitwa kunomination court kumamembers House of Assembly nemamembers vemawards, kungadaro kune matare asati anzwa nyaya idzodzo, kuti nyaya idzodzi dziitwe nenguva yakafarira kuti tipe mukana wakati kuzeki kuchikwanise kunge ichipedza basa rayo regadziriro dzesarudzo.
Iyi nyaya yavakasukuwere munoivona sei vamakoni?
Kuri chatinogotaurawo panyaya yavakasukuwere, chimwe chete ndechokuti izvo bumburo redu remutemo rinobvumidza kuti mwana wese weZimbabwe anga ane kodzero dzokuti akwanise kuvhota, anga ane kodzero dzokuti akwanisewo kukwikwidza musarudzo. Saka mitemo yemunyika yakaita semaelectoral laws edu inofanira kunge ichivandudzwa kuti inge inoringana neconstitution yedu sections 67 inotipayo marights wawandataura nezvawo.
Mungawedzera kutsanangura here apa vamakoni, munorevei?
Zvichireva izvo kuti munguva inotevera tinotarisirawo kuti electoral laws yedu inge inotariswawo zvakare kuti inge inobvumidza vana veZimbabwe kunyange vari kunze kwenyika kuti vaone mukana wokuti vange vachikwikwidza musarudzo. Hapafanira kunge pane mutemo unoti nokuti wagara kunze kwenyika 18 months, wagara kunze kwenyika 2 years, saka warasa right yako yokuti ukwikwidze musarudzo idzodzo. Kana zvakadaro zvinoitawo kuti tiite sekunge vari kunze kwenyika maZimbabweans havanawo chavari kuita, havanawo contribution dzavari kuita munyika yedu yeZimbabwe. Vari kunzwe tinoziva kuti vanotumira mari dzakawanda dziri kunge dzinoita kuti tive nepundutso kuno dziri kuvaka nyika yeZimbabwe. Zvino kana vachitumira mari dzavo vari kunze kwenyika yedu kurozvatova nechido nenyika yedu, zvinova zvinoita kuti vange vane kodzero yekuti vange vachiparticipatawo mune zvirongwa zvinenge zvichiitika munyika inoyi. Ndozvandinogona kungotaura chete izvozvo panyaya iyoyi ichiri kumatare.
Avo vanga vari sachigaro vezesti vaAndrew Makonyi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro. Ngatinzwei kubva kuna Blessing Zulu weStudio 7.
Kutsvaga rutsigiro kuri kuenderera mberi zvikuru kuvatungamiri vari kutarisirwa kuti ndivo vane mukana wekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa23 Nyamavhuvhu. Vaviri ava mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vebato riri kutonga reZANU-PF uye vari kutungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Nhasi vaChamisa vanga vari mudunhu reMatabeleland South vakaita misangano yakawanda kusanganisira kuUmzingwane vasati vaenda kuBite Bridge uko kwange kuine zviuru nezviuru zvevanhu. VaChamisa vapika kuti gore rino havasi kuzoregedza sarudzo dzichibirirwa. Asi veZANU-PF vanoti vanopikisa havadi kukundwa musarudzo, nekudaro ndokusaka vachiramba vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro. VaChamisa vaenderera mberi vachiti
Jesu. pati yako.
Vamunangagwa vainge vari kusentinari kumashonaland central uko kwakaunganawo zvuru nezvuru zvevanhu. Vamunangagwa vakakurudzira vanhu kuti vatsvage rutsigiro murunyararo.
Naka iko zvinezvi kune maobservers vanopfuura 70 from 70 countries vari muno munyika vanofunga kuti kuchaita mhere mhere muno munyika, vanofunga kuti kuchaita violence. We the people of Great Zimbabwe, vana vamunhu mutapa, tiri vanhu vorunyararo, tiri vanhu vane tsika, tiri vanhu vakabatana. We are against violence. We want peace. We promote peace.
Asi vanopikisa vanoti nekuti vatsigiri vebato rezanu PF vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga havasi kusungwa kana kuendeswa kumatare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vaudzawo Studio 7 kuti vave kuda kutanga zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro svondo rino.
Vakundiona zvavo vachandiona. Strategy dzinosiyana. Chokutanga ndechekuti tanga takamirira kuti tizive set kana kuti tizive mamiriro evanhu 87 vedu. Saka hatina kukwanisa kuti talonja manifesto yedu. Tiri kuimulonja svondo rino riri kuti rati kubata iri rati kuba ratabata nhasi iri. Tiri kulonja chinangwa chedu ichocho.
Iyo inyaya yataunzirwa naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti ZANU PF yakakwezva vamwe vatsigiri vebato ravo reMDC ichivapa mari nekuvatengera dzimba. Umwe wevakabuda mubato ravaMonzora akaenda kuZANU PF ndivaimbova mutauriri weMDC vaWitness Dube, avo vanoti hachisi chokwadi kuti vanhu ava vakapihwa mari, vachiti ZANU PF yazviratidza pachena kuti musangano unoziva zvekuita uye unoda kuti vanhu vagare zvakanaka murugare vachibudirira, vachiti ndizvo zvakavakwezva kuenda kuZANU PF.
Chozikamwa nevakawanda ndechekuti kubvira nekubvira ndanga ndiri nhengo yeMDC kubvira 1999 kusvike nhasi pandakazosiya matambo. Haisi decision kana kuti hachisi chisungo chandangangomuka ndaita. Ndanga ndichivona semunhu anga agara mune zvematongero enyika. Kana une opponent kana kuti munhu wauri kurwisana naye unomutarisa kuti ari kuita sei, ndepapi paungamukunde, ndepapi paanokukunda, uyezve paanokukunda unogona kuti uite sei kuti uzokunda. Saka ZANU PF weakness yayo yanga iri yeviolence, weakness yayo yanga iri yecorruption, yekubazi zvepamusorosoro. Weakness yayo yanga iri kuti vaita zvisiri pamutemo.
Vadhuve, sei makasarudza ZANU PF pane mamwe mapato ose ari munyika?
Inini kuZimbabwe, ZANU PF yaratidza kuti ine chido nevanhu, yaratidza kuti inogona kuzvichinja iyo, nekuti haisisiri ZANU PF yokurova vanhu, yokumhanyisana nevanhu, yakutengesa mapolicies. Anotengeka mapolicies ezano nekuti anenge abva kuvanhu. Uyezve ZANU PF inogona kuti ivandudze nyika, ende tiri kuzviona zviri kuitika. Mbichana mbichana magetsa hachaendi, maroads kakawanda ari kugadzirwa, maprojects akawanda ari kuitika munyika inoyi, haangangoperi zuva rimwe. Bati unotoona kuti mutungamiriri wenyika vaIdi Mnangagwa varipo vari kutoisa effort kuti zvinhu zviite. Bati kuma opposition vanhu vakangosarudzwa vanogarira maoko, kana vakubvunzwa kuti aiwa ava kutonga iZANU PF isusu makanzwa hapana zvatingaita, votoshayiwa kuti. Saka kana zvakadaro vanhu tinovatuma kuti vaite zvipi? Bati votoona kuti ingoritsika yanga yavemo muopposition yekuti vanhu kana vanoshandisa mavhotsi evanhu kuti vapinde. Kana vapinda vakunoshandira mhuri dzavo 5 years dzopera vodzokera. Vamwe vacho vachipinda nechitsotsi takazviona muCCC. CCC ine madouble candidates akanyanyisa strike iyo iri party new one. Votoona kuti kurwisana kwacho kwanga kusinei nekuti vanhu vari kuda ani, asi yanga iri nyaya yekuti ndiani watingaise agone kuti azogona kuba.
Wa munzora vanoti makapiwa mari vamwe vachitengeza vadzimba kuti mubude mu MDC muchienda ku ZANU-PF. Icho kwadi here chivadhuwe?
Izvi zviri kutaurwa kunzi takapiwa mari kunyeba kuda kuti vanhu vasaterere chokwadi hatiri kutaura kuti vatungamiriri veopposition vauraya. Opposition haisisisina yatinoti quality leadership kana kuti value. Yainopa chiremera chainopa mutungamiriri wenyika. Pane nyika dzakawanda dzine mabato anotonga kwenguva refu ari kubudirira asana China. Vana China ivavo Communist Party ndiyo iri kutonga kubvira nekubvira, asi zvinhu zvavo zviri kuvafambira. Saka ndo zvandiri kuona kuti
avo vanga vari vaimbova mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vave nhengo yaZANU-PF vaWitness Dube vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaKristo Mutsvangwa vanoramba kuti bato ravo rinobhadhara vanhu kuti vauye kwariri. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munews rinoti motikari dzakambomiswa kushandisa mugwagwa weN1 pakati peJohannesburg neBidebridge zvichitevera tsaona yakatika nezuro svondo panzvimbo iri 25 miles kubva kuMessina. Mapurisa anoti pakafa munhu mumwe chete. Munyuzde makare mutungamiri webato reCCC Vanessa Nchamisa vakaudza vatsigiri vavo nezuro kuti vakavhara pese panogona kushandiswa kubira sarudzo regore rino, zvekuti bato reZANU-PF harina mukana wekubira sarudzo mwedzi unouya. Zimbabwe National Road Administration kana kuti ZINARA inoti yamisa basa vashandi vayo vapfumbamwe vanoshandira pamatolgate, ichiti mushure mekutarisisa mabhuku ayo ZINARA yakaona kuti pane zvisina kufanira zvakaitwa nevashandi ava. Muchikamu chino totarisa zvekuita muAmerica. Moto uri kubvira zvikuru uye uchipararira wamanikidza vagari venzvimbo yeClickstart mudunhu reAmerica reWashington kuti vatize misha yavo. Muzuva rimwe chete moto uyu wakapisa maeka anoita zvikuru makumi matatu mumaawa gumi nemana. Pari zvino moto uyu unonzi waparadza zvivakwa munzvimbo iyi, zvino wava kusvika padyo nedzimba dzinogara vanhu pamwe nemapurazi, zvirimwa nezvipfuwo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe inoti yabuda nechirongwa chayo chinonzi Gold-Backed Digital Tokens. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira matare kuti akurumidze kunzwa zvichemo zvinoudzwa kwariri pamusoro pezvesarudzo, sezvo sarudzo yava padyo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai na Chris Gande nenhau dzeIsindebele.